Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero yakanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina chikunguru 18, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mumiriri weAmerica muZimbabwe akatanga basa zviri pamutemo nezuro, ambassador Pamela Tremont, vanoti Zimbabwe haingakwanise kubudirira kana pasina utongo hwejekerere. Asi hurumende inoti
avo vanozoti kwai vari kuya kuzotibatsira kuti tiite demokrasi kwava kutsveyama zvavo, nokuti patakarwa hondo yechimurenga havana kutibatsira.
Vanopikisa vanokanda ravo vachitiwo
bumbiro remutemo chairo kuti richengetedzwe harichengetedzwi, mutemo chaiwo wakaminama zvinoenderana nokuti wabuda mubamani. Izvozvo zvinoita kuti nzvimbo isagarika. Hakuna munda ungakwanisa kurimwa uchikohwewa wakazara makudo.
Ongororo yakaitwa neAfrobarometer inoratidza kuti vakawanda vari kuti nyika yatora gwara risiriro. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mumiririri weAmerica muZimbabwe akatanga basa zviri pamutemo nezuro, ambassador Pamela Tremont, vanoti Zimbabwe haingakwanise kubudirira kana pasina utongo hwejekerere. Vatiwo America yakaumba homwe yekubatsira Zimbabwe nechikafu munguva ino yenzara. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Amai Tremont vati kune mabhizimusi mazhinji ekunyika kwavo anoda kuzodyara mari muno, asi anodududza nekuda kwekusatevedzwa kwebumbiro remitemo uyewo huori hwakapfunya chisero.
Broad-based economic prosperity is impossible without strong democratic institutions.
Kubudirira kwehupfumi hwenyika zvinozoita kuti vanhu vagare zvakanaka. Hakungaitiki kana nyika isingaiti zveutongi hwejekerere. Nyaya yekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu, huori uye mitemo ine chekuita nekutanga mabhizimusi muno inoda kugadziriswa.
Vaenderera mberi vachiti America yakazvipira kubatsira hurumende yeZimbabwe kuti ifambe negwara regutsa ruzhinji kwete rehumbimbi ndoga.
America inotsigira kuzvitonga kuzere kweZimbabwe, asiwo inotsigira kuti bumbiro remutemo richengetedzwe.
Asi munyori mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana vatsika madziro vachiti Zimbabwe inyika yakazvimirira isingadi vanobva kunze kuiudzira mafambisirwo ezveutongi.
Avo vanozoti kwai vari kuya kuzotibatsira kuti tiite demokrasi kwava kutsveyama zvavo, nokuti patakarwa hondo yechimurenga havana kutibatsira.
Panyaya yemitemo inodzinga vemabhizimusi muno, vamangwana vati
hatina kana history yekutorera vanhu mapropati. Tinotori nehistory yekurikavha mapropati anga atorwa patakazoita land reform, so ngavauye zvavo vainveste.
Asi nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vanoshanda neDurban University of Technology vanoti ambassador Tremont vabaya dede nemukanwa.
South Africa yakafamba nhano dzakawanda ikatisiya kure kure chaiko, nekuti vanotedzera mitemo. Saka vane mari dzavo vanonzwa kusununguka kuti kavaine mari muSouth Africa mitemo inotevedzerwa, saka mari yedu yakachengetedzeka. KuZimbabwe hatisi kutedzera mitemo ende mari inotya pane zhowe zhowe. Pachindau tinoti kuradza nzviyo munya kuwirirana. Saka tino wirirana sei kufambidza nyika kuenda mberi kana tiri divided?
Vanotiwo
yes, Zimbabwe iri kuti they are open for business, ichokwadi pakutaura, asi pamaitiro avo havasi kuratidza kuti vari open for business, nekuti Imwe nzira inoita kuti business risanga riripo open for business inge isikuoneka inawe corruption. Tese tirongonzwa mapepa nawo pasocial media matare vanhu vari kusungwa nevari kuregerwa kusungwa nawe corruption. Izvozvo zvinodzorera kumashure nyika. Kana tichikwanisa kurasikirwa negoridhe rinosvika $100 million a month richienda kunze kwenyika zvisiri pamutemo kubudikidza necorruption, ichireva kuti tinonga tine $1.2 billion yegoridhe chete yabuda munyika pagore. Tosvika pane maminerals $600 million pagore, yosvika pa $1.8 billion. Inova yakapresentwa muparliament yeZimbabwe ikazivikanwa kuti mari iyo iri kubuda gore negore.
Vaimbove mutungamiri webato reCitizens Coalition for Change, vaNelson Chamisa, vaudzawo Studio 7 kuti
kumbiro remutemo chairo kuti richengetezwe harichengetezwi. Mutemo chairo wakaminama zvinoenderana nekuti wabuda mbamani. Izvozvo zvoita kuti nzvimbo isagarika. Hakuna munda ungakwanisa kurimwa uchikohwewa wakazara makudo. Ngatibvisei makudo mumunda kuti tigokwanisa kuva nekuhwo kuru.
Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mukuru wesangano reThe African Cause Trust vaElton Ziki vanoti zvirango zveupfumi zvakatemerwa Zimbabwe zvikabviswa, nyika ino inoerera huchi nemukaka.
Nyika ino yakati inoda kunge iri shamwari kunyika dzose, haidi kupokana kana kuvengana nedzimwe nyika. Saka America inofanira kutora mukana uyoyo kugadzirisawo.
Asi nerimwe divi, imwewo nyanzvi inoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika uye vari chipanga mazano kusangano reInternational Media Support, vaRashwit Mukundu, vanoti Zimbabwe ikaisa zvimiti munzeve ichiramba kubatsirwa hapana chinobuda.
Chaita kuti nyika isaende mberi hudzvanyiriri hunoita hurumende uyezve chioko muhomwe neumwe ukopokopo.
Mumashoko avo nevatori venhau nhasi, mumiriri weAmerica muZimbabwe amai Tremont vatiwo kunyange nyika yavo isina basa nekuti Zimbabwe yadyidzana nenyika dzakaita seRussia neChina, ivo vachaedza kuti mabhizimusi ekunyika kwavo auyewo muZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Ongororo yakaitwa neAfrobarometer inoratidza kuti vanhu zvikamu makumi manomwe nevaviri kubva muzana kana kuti 72% vanoti nyika yatora gwara risiriro, uye vanhu makumi matatu nemaviri kubva muzana kana kuti 32% vanotiwo hurumende yemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa iri kuita zveuori. Ongororo iyi inotiwo vanhu makumi mana nevana kubva muzana vanofungawo kuti sarudzo dzakaitwa gore rapera dzakambirirwa zvemhando yepamusoro. Izvi zviri kuuyawo panguva iyo vamwe muzanu PF vari kuti vaMnangagwa vanofanira kuvandudza bumbiro remitemo kuti varambe vari panyanga vachiti vari kuunza budiriro munyika. Mukuru muhofisi yegurukota rezvekubudiswa kwemashoko vaJan van Muskwere vaJonathan Gandari vaudza Studio 7 kuti vange vasati vaona gwaro reAfrobarometer iri, vakati tivatumire kuti vazokwanisa kupindura zvinova zvataita asi tichiri takamirira minduro yavo. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa patswa neUniversity of Technology muzvinafundo Ricky Mukonza.
Vanhu zvavari kungotaura ndoo zviri kuitika. Nekuti nyika kana ichienda kwakanaka hazvidi kubvunza kunyange mwana mudiki, zvinongooneka zvega. Hanzi nevamwe nyama yakanaka inotaura yega. Saka zviri kutaurwa nevanhu aiwa ndoo zvitongoripo zvatiri kuona. Mabasa ari kunetsa mashoma anga aripo acho nekuda kwemaitiro ehurumende ari kutopera. Zvinana huori zviri kuwedzera. Zvakawanda zviri kuitika zvisingaite kuti nyika ifambe ichienda kwakanaka.
Asika tiri kunzwa vamwe muzanu PF vari kuti aiwa vaMnangagwa vari kuendesa nyika kwakanaka, nekudaro vanotofanira kutoti varambe vari panyanga bumbiro remutemo richivandudzwa.
Munoziva kana ine ndichiteerera vanhu vekuzanu PF dzimwe nguva handitonyatsovanzwisisi, nekuti zvavanotaura nezvinenge zviri kuvanhu zvine mukara wakakura zvisingaiti. Vamwe vacho vanenge vachitodaro ndo vanenge vachitonyanya kutambura kudarika vamwe vakanyarara. Saka unotozoshamisika kuti vanhu ava chii chaizvo chaizvo chinoita kuti vadaro. zvino kashamadza.
Asi iwo masangano akaita sana Afro Barometer ya muzvinafundo mukonza ane chiremera here chekuti hurumende ingatirimuke?
Ane chiremera chekucherwa kunze uko, nekuti izwi ravo izwi rinoradza kuti zvavari kutaura hazvina kwazvakarerekera, nekuti havana chavanowana pakuti Zimbabwe yakashata iyo yakanaka. Vanongoreva nemazviri uye havana wavanotya, nekuti hurumende yeZimbabwe haina zvainogona kunyanya kuvaita. Asi hurumende yeZimbabwe haisi kuzochinja nekuda kwezvabudiswa neAfro Barometer, nekuti vanenge vakatoisa zvimiti munzeve kunyanya-nyanya panotaurwa zvakashata pamusoro pavo. Kunyange zvakashata izvozvo chiri chokwadi. Kumusha kune nyemba yainonzi nini, vakatotindivara zvekuti yakunyange panonzi pakashata havachatomboterere, havachatombokendengi.
Nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika vachidzidzisa patswane University of Technology muzvinafundo Ricky Mukonza vari parunare kuPretoria. Mutungamiri wenyika yeZambia vaHakainde Hichilema havana kuenda kuZimbabwe kunonyorerana chibvumirano chinonzi Zimbabwe Mozambique Zambia Transfrontier Park kana kuti ZIMOZA. VaHichilema vatumira gurukota ravo rezvekushanyirwa kwenyika vaRodney Sikumba. Zimbabwe yanga ichimiririrwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, ukuwo Mozambique ichimiririrwa nemutungamiri wayo vaFilipe Nyusi. Zimbabwe neZambia dzave kugara dzichikandirana makobvu nematete zvopakuti paite zinyekenyeke pakudyidzana kwadzo. Mukozeya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata mukuru mukurongwa kwemabasa musangano rinoona nezvemagariro evanhu reZimbabwe Network for Social Justice vaRuben Mbofana.
Munoziva vaZininga, vakuru vedu ava vatinawo muno muZimbabwe, zvekusaina-saina kuisa runyoro rwavo pese pese, ruoko rwavo pese pese, vanozvifarira. Zvekucheka-cheka maribhoni izvi, vanobva vawa mwoyo kufara kuti mandiona tiri kubudirira senyika. Asi chokwadi ndechekuti hapana zvatinobona zvinobatika pane zvinoenge zvichisainiwa izvi zvichichekwa-chekwa maribhoni izvi. Ndezvekuda kungofadza vanhu kuti tingofunga kuti pane zviri kuitika.
Asi hachinawo zvachino obatsira here kuvazhinji chirongwa ichi?
Makaona iyo kana Zambia, Mozambique, Zimbabwe Transfrontier Conservation Area iri kutaurwe ZIMOZA. MuZimbabwe zvinotokatika madza kuti kutine nzvimbo dzatiri kuti dzinoda kuchengetedzwa mhuka nezviwanikwa zvedu. Ivo varivo hurumende yeZANU-PF yaMnangagwa iriyo iri pamberi yekuunza maChina nevamwe vatiri kuona muZimbabwe vachiunzwa muZimbabwe vachitopiwa nzvimbo idzodzo dzatinofanwa kuti tichengetedza kuti endai henyu munotsvaka zvamunoda imomo, zvingave goridhe, ingave lithium, ingave platinum, ingave marasha. Saka conservation yacho iri papi?
Kuivo veZambia vatumira nhume kwete mutungamiri wenyika, zvingadzidzisawo chii izvi paukama hweZimbabwe neZambia nhasi?
Kusavapo kwemutungamiri weZambia vaHichilema, musangano uyu uri kuonekwa kune mutungamiri weZimbabwe vaMnangagwa nemutungamiri weMozambique, kunotaura zvakawanda. Haungati kwaita musangano wakakosha kudai unenge uchitarisirwa kuti kuchauya vatingati the highest offices munyika idzodzo, vanhu vaya vatungamiri venyika idzi. Asi wakaona umweya kuti hainda kutumira hango gurukota rezvekushanyirwa kwenyika, nokuti ndo zvaita veZambia, kunotoragidza kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka paukama hweZimbabwe neZambia. Hongu tinorangarira isu kuti President Mnangagwa vakaenda kuRussia uko, vakaenda kunorevera umwe wavo wekuZambia kuti ari kushandiswa neAmerica, nyika iyoyo yatove pasi peAmerica, isusu muZimbabwe takutoona senge tasiyiwa tiri tega senherera. Zvino hazvina kutombofadza veZambia. Saka zvinorakidza kuti ukama hweZambia neZimbabwe hauna kumira zvakanaka.
Mukuru wezvekurongwa kwemabasa musangano reZimbabwe Network for Social Justice vaRuben Mbofana vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, I'm 7.
Vateereri, tinokuzivisai kuti chishanu chega chega tinokupai chirongwa chemimhanzi Woza Friday, tichikurukura nevayimbi vakasiyana siyana, zvikuru vachiri kusimukira, tichikupai nzwisa yemimhanzi yavanenge vachibura. Vanoda kupinda muchirongwa ichi kana kudoma vayimbi vamunoda kunzwa kwavari, tibatei panhamba dzenoti +1 202 465 0318. Chirongwa ichi munochipiwa neni Evans Zininga, ndiri muWashington DC.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zvipangamazano zvemutungamiri wenyika yeAmerica zviri mukanzuro yeUS President's Advisory Council on African Diaspora Engagement zvanyorerana chibvumirano nehurumende yeNigeria kuti nyika mbiri idzi dzipote dzichichinjana vadzidzi. Kanzuru iyi yakaumbwa nemutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden kuti isimudzire kudyidzana kwehurumende yavo nenyika dzemuAfrica. Kunyange hazvo mutungamiri wenyika vari zvakare mutungamiri weZANUPF Emmerson Mnangagwa vakazivisa nyika kuti vachaenda kunozorora panopera temu yavo yekutungamira nyika nebato muna 2028, kurudziro yekuti varambe vari panyanga kusvika mugore ra2030. Mubato ravo reZANUPF iri kutowedzera ruzha vari kuitsigira vachiti vanofanira kuramba vachitonga kuitira kuti vapedzise zvirongwa zvebudiriro zvavanoti vakatanga. Mukuziya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANUPF vaKennedy Mandaza, pamwe nevanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimiririra vatawanda dzokora, akatanga nekubvunza vaMandaza kuti ichokwadi here kuti vanhu vari kubatwa kumeso.
Chatinofanirwa kuziva ndechekuti mumusangano weZANUPF munotedzera zvakanyorwa magwaro akanyorwa, uyezve mune mutemo unofanirwa kunge uchiteedzerwa. Uyezve ndobato rimwe chetero rinobvumira kuti vanhu vapote vachiexpressa zvavanoda kana kuti zvavanotarisira. Asi chinofanirwa kudzikanwa neruzhinji ndechekuti kana mukuru wepati ataura kana kuti constitution kana kuti politburo yataura, hakuna chimwe chingazvidzose izvozvo, nekuti ivo ndo vanochengetedza zvinyorwa pamwe chete neideology yemusangano weZANUPF. Saka zvakataurwa navamunangagwa ndo pari zvino zviri kutedzerwa nemusangano weZANUPF.
Vadzokora, nyaya ndiyo iyi, munoti nekurudzira iyoyo nezviri kutaurwa navamandazi?
Takazvitaura pakataurwa nyaya iyoyo tikati vamunangagwa vari kutamba nepfungwa dzevanhu, vari kuita dambe nenyika. Munoziva pane chiremerera chinouya nekutaura chokwadi, wobva wamira nechokwadi ichocho. Bumbiro remutemo wenyika rinotaura kuti munhu anongoita matemu maviri oenda kunozorora, ndozvaanofanira kuita izvozvo. Zvekuti zvada kuzochinja bumbiro remutemo kuti vamunangagwa varambe vachienda kwava kutokanganisa. Hatizvidi izvozvo, tinozviramba sevana veZimbabwe, uye tisaramba tichiita zvatinokwanisa kuita, kuratidzira nekuratidzira, tichitaura kuti izvozvo zvekuti vamunangagwa varambe varipo hatizvidi sevana veZimbabwe.
Vamandaza, pindura itinzwe.
Vadzokora vari kuita sekunge mukuru wenyika kana kuti mukuru wesangano reZANUPF vachinja pane zvavakataura. Ivo vakataura zviri pachena kuudza mhomhoro ruzhinji rweZimbabwe kuti temu yavo yave kukwana. Pachaitwa kongiresi, pachange pachisarudzwa mutungamiriri mutsva wesangano reZANUPF. Izvozvo ndo zvavakataura, ndo zvavari kutenda mazviri. Uyezve ngatisakanganwa kuti vamunangagwa ndiloya. Vamunangagwa mumwe akanga aripo painyorwa constitution yeZimbabwe. Saka maprovision ari muconstitution yeZimbabwe vanaaziva, uyezve ndosaka vakati vabude pachena, nekuti zvanga zvatanga kutaurwa kare. Nekuti ivo vari kuona mabasa aitwa naamunangagwa mukati memakore mashanu avanga vari mutungamiriri
uyezve nezvavachiri kuita. Saka izvozvo zviri kuvaita kuti vati vamunangagwa ngavadzokore. Asi isu kuZANU-PF mukuru wenyika kana mukuru wemusangano kana ataura izvozvo, that carries the policy yeparty at the end of the day.
Vadzokora, imi chamuri kuramba ndavamunangagwa here kana kuti muri kuramba ZANU-PF? Nekuti kana dai vamunangagwa vakabva, dzimwe nguva anodzoka achitonga anenge achingobva kuZANU-PF.
Isu tiri kuramba zviri kutaurwa navamandaza nezviri kutaurwa neZANU-PF kuti kunotererwa shoko remunhu. Kunyange kuti ndichiwenga kana kuti ndimunangagwa, hatina basa nazvo. Isu tinoti vanhu ngavateere bumbiro remutemo. Ngatiregedzei kuteedzera mashoko ari kubuda mumuromo memunhu.
Vamandaza, tipende chirongwa. Pane matanho anofanirwa kunge achitorerwawo here nhengo dziri kudefy kana kuti dzisiri kuteerera shoko rakataurwa nemutungamiri wenyika?
Pari zvino hatingati pane aita defy rakataurwa nemukuru wenyika. Sekutaura kwandaita, vanhu vari kutaura zvido zvavo, havana kumanikidza kana kumbunyikidza munhu kuti izvi ndizvo zvatinoda kuti zviitwe. Nekuti zvinhu zvese zvine process yazvinofanirwa kunge zvichiteedzera. Kune constitution yeZimbabwe ine zvainotaura, ine referendum inoda kuitwa, and all those processes dzinozivikanwa pamutemo.
Vadzokora, tipete chirongwa. Hanzi sematauriro amuri kuita aya, bumbiro remutemo rinokubvumidzai kutaura zvamunoda.
Zvakatosiyana, vari kutarisa maorenji nemaremani. Vanhu veZANU-PF vari kukurudzira vamunangagwa kuti vatyore bumbiro remutemo wenyika, vatyore even bumbiro remutemo wavo muZANU-PF. Asi sirizvo zvatiri kuita. Isu tiri kuti mutemo wenyika ngautedzerwe. Ivo vamunangagwawo ngavaite semutungamiri, vati kana vataura chinhu vomira nacho.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vatawanda dzokora vari parunare kunorth dakota muno muamerica. Manzwawo zvakare kubva kune vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANU-PF vakennedy mandaza vanga vari parunare muharare. Hurukuro iyi yanga ichikokerwa najonga kandemiri westudio 7. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, nhasi tiri kutarisa nyaya yekuti vaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vari kutarisirwa mangwana mangwanani kutambira zviri pamutemo kusarudzwa kwavo kuti vatungamire bato ravo remaRepublicans musarudzo yemutungamiri wenyika iri kuitwa muna mbudzi. Izvi zviri kuitikawo panguva iyo vavari kukwikwidzana navo vachitungamirira bato remaDemocrats vaJoe Biden vazivisa kuti vambomira kutsvaga rutsigiro sezvo vabatwa nechirwere cheCOVID-19. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Mavelas Muhlanganya uye weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika muzvinafundo Moses Rumano vanodzidzisa paNorth Central State College muOhio muno muAmerica.
Ndiri kufungidzira kuti waDonald Trump wachataura pamusoro pekuti America ngaiwe inobatana, uye wachataura pamusoro pekuti iwo ndivo vanokwanisa kuzobatanidza America wakanga wasarudzwa, uye vanokwanisa kuzoita kuti zveupfumi zvienderere mberi munyika yeAmerica. Ndo zvandiri kufungidzira kuti wachataura waTrump mumashure mekunge wambonetseka nezvaitika izvi mazuva apera mashoma-shoma netsaona yawakanga wasangana nayo. Ndinovimba kuti wachada kuramba wachitaura neruzhinji rwese rweAmerica kuti nini chete ndini ndinokwanisa kubatsira, onai ndanga ndakufira America nekuti America ndinoida.
Munoona sei kusarudza kwakaita vaDonald Trump mutevedzeri webato ravo achange akavamirira mutsva vaJD Vance, avo vanova ivo nemudzimai ane vabereki vanobva kuIndia, zvingavabatsira here izvi?
Ndiri kuona kuti waTrump wachabatsirwa chaizvo nekudoma kwavakaita waVance, nekuti waVance vari muno muOhio. Ohio iri padhuze nePennsylvania uye neMichigan, uye mudzimai wavo anobva kuIndia. Zvinoreva kuti iwo anenge achiti inini handina rusaro raganda, ndinoshanda nevanhu wese wemarudzi akasiyana-siyana. Onai mutedzeri wangu mudzimai wake anobva kuIndia. Ndiri kuona kuti vari kuda kuti waTrump wanhu wese wawanzwire tsitsi uye warangidze kune ruzhinji kuti wanokwanisa kutungamira nekuti hawana rusarura ganda.
Zvamira zvakadaro, tinoonawo kuti mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakanzi ivo vakabatwa nechirwere cheCovid. Panguva apo vari kufanira kunge vari kufambawo vachiita gadziriro yavo yekutsvaga rutsigiro. Munoona sei izvi?
Ndinoona kuti zvichanetsa waBiden nebato ravo Democratic Party panguva ino, panguva inonyanya kukosha yekuti wangadai wachifamba munzvimbo dzakasiyana siyana wachitaura kuti iwo wanofanira kuzosarudzwa sei semutungamiriri wenyika. Zvakuchirewa izvo kuti makore awa Biden atifambei zvirwere zveCovid zvinenge zvinodherera vanhu vanenge vati kurei. Saka ndiri kuona kuti zvichanetsa Democratic Party kuti ikwanise kuzonyatsobudirira zvakanaka. Hatizive kuti waJoe Biden wachasimba rini zvekuti wanokwanisa kuzodzokera kumakampeins zvekare. Saka ndiri kuona kuti zvinogona kuita dambudziko guru chaizvo. Uye wamwe webato ravo wari kuwati waBiden chizororai nekuti makore enyu atifambei. Ndiri kuona kunge pachaita dambudziko.
Nyanzvi munyanzvi zvematongerwo enyika muzvinafundo Moses Rumano vanodzidzisa paNorth Central State College vachitaura vari parunare kuOhio naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga
paStudio 7 apo. Tambotaurawo nenhau yedu yemuno muZimbabwe pamusoro pekushayikwa kwemishonga muzvipatara. Hai, ndinongotiwo dai amai venyika vakuzoriya munangagwa dai vanga vane chido chokwadi nevanhu munyika. Ndo amai vaifanira kunge vakamiramira kutaurira hurumende uye murume wavo kuti aiwa vakadzi vari kufa muzvipatara nekushaya mishonga dai vaita zvimwe zvinhu zvokuti mishonga iwanikwe. Takambonzwa mazuva akapera vaimboenda pamalaini vachipinda pamalaini muzvipatara kuti aifunga kuti pane zvavada kugadzirisa nepo kwaiva kupedza nguva.
Vanhu vanogara muSouth Africa vasamborelaxa zvavo vachiti muno mune rugare. Hamuna rugare muSouth Africa muno. Minista ataura manje manje kuseni kuno kuma 7 ataala kuisa vamwe vanhu 18,000 vachandira Home Affairs kuona kuti vaclear maforeigners emuSouth Africa muno. Saka vanhu ngavaite siriasi nyaya yekubhodha yekunodemonstrata.
Mamuka nekuswera sei pastudio. Ndinoda kutaura pamusoro pokuti unoona uchinzi gore rino toda kutigadzire chikafu chakawanda. Vanhu itai timba ugute. Moza timba ugute ndiyo yakaitwa kufirst, second, third century uko tano nekuti pai pasina zvekushandisa. Ndosaka muchiona vakuru vedu vaigara vari mukati menzara bekuzi vanga vasina mukana wekuti vawane meshini yekushandisa. Zimbabwe inoiyi zvakaita kuno kugoko GMB yaizara because vanhu vairima vachipuwa ma25 kg dzembiya kwete ungazadza dura ne5 kg ende uchiinda kunotimba munda wacho uchinzi unoita 5 years usina kuundukura. Munda asozva kuti munda unoundukugwa kwete kuti kwai unomauchiwa wese wamamauchi pamusoro zvinhu zvisingatomboshandi zvese zvinonzi kwai endai munomaucha munda tigokohwa zvinhu zvinobudirira. Hapana chatinombofa takabudirira. Ndava kutaurira vana veZimbabwe unless tadzokera totsvaka matractors nemombe nemageja zvokushandisa vanhu vowana mvura dzemadiridziro ndokuti nyika inzi yabudirira kwete kuti unopa vanhu 5 kg 2.5 kg chekuti kwai 1 plot nyika ikonzi yagadzira chikafu vachifamba chizvipembedza nezvo zvisina basa. Vari kurivadza vabereki vedu kumamisha uku.
Pastudio 7 andoona sokuti panonzi taura mafungire ako wotipawo maideas ako kuti indoona sokuti tikaita so nokuita so imhuru nemeterwa toita manyenga. Wotoona umwe munhu echitotuka nokunyomba. Saka nyika yacho inogadziriswa nokutuka nokunyombe. Ndovimba muchagadzirisa dambudziko iroro. Ndovimba muchagadzirisa dambudziko iroro. Ana akakunyebera ndima ine makata inoda mushina muhombe.
Makadii vanhu vestudio. Munangagwa wazokonewa. Tazotenda nokuti iko zvino kutotendera vadzidzisi kuti vabhadharise paextra lessons pamaholiday nokuti uri kukonawa kuvabhadhara. Zvinhu zvanga zvisina kumbobvira zvamboitwa kubvira rini narini nevaigona zvavo kutungamirira ngaubve hatichadi kutongwa.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7 isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mashoko enyu paWhatsApp namba dzedu dzinoti +1 202 465 0318. Asi tinokurudzirai kuti musanyombe uye mutaure kwenguva pfupi pfupi kuti tikwanise kuti vamwe vapindewo muchirongwa. Musa kanganwe kuteerera chirongwa chedu cheLive Talk Women's Roundtable tichitarisa nyaya yenzara. Aiwa, tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.